Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina chikunguru 8, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere checovid-19. Ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pano kwasvika nhomba yabva kuChina 2 million. Nhomba iyi inonzi Sinovac dzabva kuChina yatengwa nehurumende yeZimbabwe.
Zimbabwe yatambira nhasi mamiriyoni maviri yenhomba yeCovid-19 yemhando yeSinovac kubva kuChina. Kanzuro yeHarare yazivisa nzvimbo 31 dzichabayirwa vanhu nhomba yekudzivirira Covid-19. Sadhiki yokurudzirwa kusimbaradza matanho airi kutora mukumisa kusagadzikana kuri kuEswatini kuitira kuti vanhu vasarambe vachifa munyika iyi. Indo mimwe yemisoro inawo dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yatambira nhasi mamiriyoni maviri enhomba yeCovid-19 yemhando yeSinovac kubva kuChina. Nhomba idzi dzasvika panguva iyo munyika muine kuchema-chema kwekuti vanhu vari kutadza kubayiwa nhomba sezvo dzisiri munzvimbo dzakawanda. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura vari paRobert Gabriel Mugabe Airport, mutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro, vati vatambira nhomba yeSinovac mamiriyoni maviri.
Pano kwasvika nhomba yabva kuChina 2 million. Nhomba iyi inonzi Sinovac dzabva kuChina yatengwa nehurumende yeZimbabwe.
VaMangwiro vati hurumende ichawedzera nzvimbo dzekubayira vanhu nhomba kusanganisira kwese kunoungana vanhu.
Chaita kuti nhomba iyi ibayiwe muyunivhesiti dzedu, mumakoreji edu nenzvimbo dzakadaro dzatakambotaura kunotengeswa fodya chibage, kotoni uyezve kana mumisika yedu ingava yekumbare, yekubhuriwa yevana rengini nekuti kwese tiri kuita izvozvo. Saka tiri kuona chirongwa chedu chiri kufamba zvakanaka chaizvo. Tinoimba kuti zvicharamba zvakadaro.
Gurukota rezvemari vaMtuli Ncube vati vari kutaritsira dzimwe nhomba miriyoni nechidimbu svondo rinouya uye dzimwe nhomba mamiriyoni maviri kupera kwemwedzi uno. VaNcube vatiwo nyaya yenhomba haina kungokoshera kudzivirira kufa kwevanhu asi kuti yakakosherawo mukudzivirira kuondomoka kweupfumi hwenyika.
The vaccination program is not just about saving lives. It is also about saving the economy. Because when your people have been vaccinated, when employees have been vaccinated, when citizens have been vaccinated, it's easier for government to open up the all aspects of the economy. So it is also about economic recovery.
Chirongwa chekubaya nhomba haizinyaya chete yekuchengetedza utano, nyayawo yekuchengetedza upfumi hwenyika nekuti kana vanhu vabayiwa nhomba zvinyore kuti hurumende ivhure nyika nemabhizinesi. Saka nyayawo yokuvandudza upfumi hwenyika.
Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yembatanidzwa uye vari munyori wezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vati zvakanaka chose kuti kwauya imwe nhomba, vakakurudzira kuti iendeswe kumatunhu ese kuitira kuti nzvimbo dzinobayirwa nhomba dziwande munyika.
Tinotenda zvikuru kuti nhomba dziya 2 miriyoni dzaitaurwa dzasvika. Izvozvo zvinhu zvinotendwa zvikuru, asi toda kurangaridza hurumende kuti izvo tiri shure chaizvo. Ngavachishanda nesimba kupedza backlog yanga iripo. Vira next month vachitipa 1 million doses a month dzavakataura dziya. Tinokumbira kuti madoses aya akurumidze kudistributwa mumaclinics ese, especially kuma remote areas, nokuti vanhu vari kufamba nzendo refu vachitsvaga vaccine vachiishayiwa. Ngatichidistributai 2 million izvo dzipere chimbi chimbi mavhiki matatu mana anotevera. dzimwe dzichisvika zvakare.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu makumi matatu nevana vakafa nechirwere checovid-19 nezuro, izvo zvakasvitsa vanhu vafa nechirwere ichi pachiuru chimwe chete nemazana mapfumbamwe ane makumi manomwe nevatatu 1973, uye vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vave zviuru makumi matanhatu ane mazana maviri nemakumi maviri nevanomwe 60,227, zvichitevera kubatwa kwevanhu zviuru zviviri nemazana maviri nemakumi matanhatu nevana nezuro 2264. Kusvika nezuro, hurumende inoti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yecovid-19 vange vave zviuru mazana masere zvine gumi nepfumbamwe nemakumi mashanu nevasere, kana kuti 819,058. Hurumende inoti neurongwa hwokubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Kanzuro yeguta reHarare yazivisa nhasi kuti ine nzvimbo makumi matatu neimwe dzayakatara dziri mumisha inogara veruzhinji kuti dzinge dzichibayirwa nhomba yekudzivirira covid-19. Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vanoti kanzuro yavo yakatora danho iri senzira yekurerutsira veruzhinji kuti vasafambe mitunhu yakareba kunobayiwa nhomba, uye kuitira kurerutsa dambudziko rekuwanda kwevanhu vave kuda kubayiwa nhomba pari zvino. Nzvimbo dzaziviswa nekanzuro dzinosanganisira Mbare Polyclinic, Heathcliff Polyclinic, Borodale Satellite Clinic, Highlands FHS Clinic, Eastleigh FHS Clinic, Greendale FHS Clinic, Mabvuku Satellite Clinic, pamwe chete neHighfield Polyclinic. Vachideme vazivisawo kuti zvipatara zviviri zvehurumende zvinoti Parirenyatwa Central Hospital neSalim Gabe Central Hospital, uyewo zvakazvimirira zvoga zvinoti Simas Borodale Clinic neHealth Point zviri kubayirwawo nhomba yekudzivirira COVID-19. Ngatinzwe hurukuru yataita navachideme pamusoro penyaya iyi.
Tine nzvimbo dzakatara dzinoda kunobayirwa vanhu nhomba yecovid-19. Nzvimbo idziri dzekanzuro dzinosvika 31, koita dzehurumende imbiri, koita dzekupuraivhete imbiri muHarare. Nekuti ane Harare angangoda kudziziva, zvinoti idzo Rayside Clinic, Heathfield Satellite Clinic, Mbare Polyclinic, Greendale Satellite Clinic,
chema kuti vari kusvika vodzwa kunzi hakuna nhomba yacho, hapana vari kubayiwa. Pamwe vongo vodzwa kunzi pari kubayiwa vanhu gumi nevashanu chete. Matanho apa ari kuitwa kuti vanhu vange vachikwanisa kubayiwa vakawanda? Kuti kune vanenge vachida kubayirwa nhomba yepiri kwoitawo vari kuda kubayirwa nhomba yekutanga, mune mitsara here yekuti vanoda nhomba yepiri vanoendawo mirawo kuvanoda nhomba yekutanga vachimira uko kana kuti vari kungosangana? Inyaya imwe iri kutaurwawo nevari kuenda kunobayiwa vachideme inyaya yekuti vanosvika vomira mutsetse kwenguva yakareba, ozoti vasvika panenge pachibayirwa nhomba vozoudzwa kunzi nhomba yapera.
Nhomba idzi dzakanyakudaa zuro
Mutauriri wekanzu reHarare vaMichael Chideme vari parunare muHarare neStudio 7. Bazi reZimbabwe National Army, Lieutenant General Edzai Chimonyo, vashaya nhasi muHarare mushure mekunetsekana nechirwere chegomarara kwenguva yakareba. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Kufa kwavaChimonyo kwatanga kuziviswa nemutauri wemutungamiriri wenyika vaGeorge Jaramba padande mutande ravo reTwitter nhasi mangwanani. Gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vati nyika yarasikirwa zvikuru nekushaya kwaita vaChimonyo, avo vavatsanangura semunhu anga akazvipira kushandira nyika. Kunyange hazvo hurumende yatsanangura vaChimonyo semunhu ainge akazvipira kushandira nyika, vamwe vanoti mabasa akaitwa navaChimonyo munguva yeguku rahundi anosvibisa pamwe nekurwadzisa mwoyo yevanhu vane hama dzakaurayiwa munguva iyi. Munyori mukuru musangano reIbhechu lekaZulu vamuso fuzi wayo vati havasi kufara kuti vaChimonyo vafa vasati vamiswa pamberi pematare kuti vadaire kuti chii chavakaita pakuurawa kwevanhu kuMidlands nekumatebeleland munguva yeguku rahundi.
It's unfortunate kuti munhu atoshayiko asati amboenda kukoti kutotaura chokwadi kuti during guku rahundi masakazi vanga vachiuraya vanhu vachivaurei 1-2 iye atoshayikwa ane vital information yekuti maoperations ayanga achiitwa ndiana angachiwatungamira ndiana achipa maorders. Izvo zvatoshayikwa and vanhu vakutocelebrata kuti igamba renyika, but iye angari part of vanhu vanga vachiita zvinhu zveguku rahundi.
Mutungamiri webato reDemocratic Party vauraya izembe vatiwo kushaya kwavaChimonyo pakatariswa nhoroondo yavo kunoratidza pachena kuti chave kudikanwa kuvandudzwa kwemashandiro emauto munyika kuitira kuti azadzise zvido zveveruzhinji kwete zvimapato ezvimatongerwo enyika.
Tiri kuti mauto iko zvino ngaazive kuti vanofanira kuita basa roumhizha kuti vaite mauto enyika ari mauto avanhu, kwete kuti vaite mauto apresident neboka rapresident raanobva vezanupiefu.
vaChimonyo vakarwa muhondo yerusununguko vakapinda muchioto muna 1980 pakawana nyika kuzvitonga. Vakazoshanda mubazi rezvekunze kwenyika kubva muna 2008 uko vakazotorwa vachinomirira Zimbabwe kuTanzania kusvika muna 2017 pakapinda vaEmerson Mnangagwa pachigaro chemutungamiri wenyika zvichitevera kusiyiswa basa nechisimba kwakaitwa muchakabvuva Robert Mugabe mushure mekupindira kwakaita mauto mune zvematongerwo enyika. vaChimonyo vakazokwidziridzwa pabasa vakatora chigaro chemukuru wemauto vachitsiva vaPhilip Valerius Vanda, avo vakatora chigaro chakasiyiwa navaConstantino Chiwenga, avo vakaitwa mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Urongwa hwekuchemwa pamwe nekuradzikwa kwavaChimonyo hausati hwaziviswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
MDC Alliance inoti SADC inofanira kusimbaradza matanho airi kutora mukumisa kusagadzikana kuri kuEswatini kuitira kuti vanhu vasarambe vachifa munyika iyi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Munyore anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubato iri muzvare Gladys Shatwayo vaudza vatori venhau kuti bato ravo rinoshushikana zvikuru neudzvanyiriri huri kuitika kuEswatini. Vati bato ravo rinotsigira zvikuru veruzhinji vari kuratidzira kunyika iyi vachida utongo hwechekerere. Muzvare Shatwayo vatiwo mumwe wevatevedzeri vemutungamiri webato ravo vaWalsh Mncube vakaita musangano wekupangana mazano nebato rinopikisa kuEswatini repudemo vakati SADC inofanira kutora matanho ekupedza kusagadzikana kuri kuitika munyika iyi nekukasika.
Isuwo tiri kunyora matsamba kuSADC kuti tivakwanise kunzwisisa position yedu uye nezvatiri kukumbira maererano nenyaya yeSADC. Provincial assemblies edu, my external provincial assemblies edu, achangewo achino deliver ma petition kuma embassy akasiyana siyana pasi rose maringe nenyaya yekuSwaziland, nekuti nyaya inotibata zvakanyanya, nekuti nyaya dziri kuitika kuSwaziland inyaya dzatinonzwisisa zvikuru sekuti tiri vanhuwo vari kurarama pasi peudzvanyiriri.
vati chikuru chavari kuda kuti mauto adzokere mumabharaki vachiti vanorwadziwa nezviri kuitika kueswatini nekuti zvakamboitikawo muno. Sadik inoti yakatora matanho ekugadzirisa dambudziko iri uye yakatotuma chikwata chinosanganisira makurukota anoona nezvekunze kwesouth africa Dr. Naledi Pandor negurukota rinoona nezvekunze kwezimbabwe vafrederick shava kuti vanoyananisa zvikwata zviri kurwisana asi hapana chakabuda. Sadik inoti ichatuma chimwe chikwata zvekare. Hatina kukwanisa kutaura nevebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi mushandi mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko mubato riri kutonga rezanu pf vatafadzwa Mugwadi vaudza studio 7 kuti bato ravo haripindiri munyaya dzinoitika kune dzimwe nyika kana risina kukokwa kuzoita izvi.
Hatingatadzi kutaura kuti dai vari kuSwaziland sezvakataurwa nedonzo reSadak kuti dei vabatana, dei vataurirana vaona kuti vangagadzirisa sei nyika yavo zvisina mhirizhonga, zvisina kupiswa kwemashopu, zvisina kupazwa kwemigwagwa, zvisina kuurayana kwavanhu.
Vati MDC Alliance yakasununguka kuita zvainoda vachiti izvi hazvinei nebato ravo. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuEswatini uko vanhu vari kuratidzira vachida shanduko inoita kuti vakwanise kuita sarudzo vachiti vanoita neutongi hweumambo wa mambo Muswati. Ndira studio 7 Marare, ndini Godwin Mangudla.
MDC Alliance iri kukurudzira kuumbwa kwekomiti yenyanzvi dzekunze munyaya dzezvekufambiswa kwemari kuti iferefete magwaro ari kuburiswa nemasangano akaita seCentry, Cartel Report uye hofisi inoona nezvekufambiswa kwemari yehurumende kana kuti Auditor General's Report ari kupomera vamwe vakuru vehurumende kunyanya muzvina bhisimusi vakuda tagwirei mhosva yekuita zvehuori. Asi bato riri kutonga rezano PF iro rine nhengo dzakawanda dzinonzi dziri kununa miromo nekudya zviri mugapu ravatagwirei rinoti riri kuzorwa mafuta enguruve yarisina kudya uye mabasa arinoita uye kuti nyika ibude mumukanwa mamupere mayapinzwa nezvirango zvayakatemerwa. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadhiwa Mavhinga uye mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa Mugwadi. Totanga kunzwa kubva kuna vamugwadi.
Dei kwanga kuri kuti vana vatagwirei varungu hataimbonzwa mashoko ese atiri kunzwa aya. Dei kwanga kuri kuti vamabhizinisi vatema ava vari kuita mari vakazvitorera minda yavo vakapinda mune zveupfumi vakawana mikana vakaishandisa vakaita mari mumigodhi muminda. Dei vanga vari varungu tisinganzwi makomplains atiri kunzwa nhasi aya. Asi isu tinoti kwavari, rambai makashinga muchienderera mberi nokushandisa nokusevenzesa mikana yakaiswa nehurumende yavamunangagwa, yakaiswa nehurumende yezano PF kuti nyika ino iite upfumi. Saka zvingatishamisi tikanzwa vemdc kana kuti vemasangano akazvimirira oga vachipopota inhau yokuti zvido zvavo hazvisi zvokuona vana vatema vachipinduka. Chatinoziva chinorwadza nyika yeamerica, chinorwadza varungu vakatemera nyika ino zvirango zvoupfumi, chinorwadza vemasangano amunoti akazvimirira oga, imhaka yokuti vakaisa zvirango zvoupfumi vakati mukomana wamunotaura nezvakeiyei aiswe pamurawo wezvirango zveupfumi zvakatemerwa nyika inoyi. Naizvozvo vasi vaona kuti pamwe kuda bhizinesi rake riri kuramba richikura zvakadaro, voita basa rokuti tingaita sei kuti tumuparadze. Saa tipo pakuparadza vamabhizimisi vechitema, tiripo pakuvasumudzira.
Pindu raitinzwe vamavhinga.
Hapana munhu angagunun'una kuti ko vanhu vatema muZimbabwe yakasununguka vaita mari nemhaka yei. Asi chatinobvunza ndechekuti mari yabvepi, uyezve kana pachinge paine nhoroondo nekunenedzerwa kunzi iyi imari yenyika yawanikwa neukepekepe neuori, zvinokonzera kuti kana vanonyora vachinge vanyora kuti vatagwirei mukati memakore mashoma-shoma ekuti vamunangagwa vatanga kutonga, vatagwirei vakaita makambani akawanda zvikuru sei anosvika makumi matatu nematanhatu nekuraudzira, makambani anga achipiwa matenda makuru kwazvo nemikana yemari kubhanga guru renyika reReserve Bank, uyezve Sakunda Holdings yavo kwekuva yakareba ndiyo yanga ichinzi ngaibatezve mari zvekumandi agriculture nezvimwe, kutenga mafuta emichina nemotokari muZimbabwe zvakare mukana wokutenga mabhazi anozoshandiswa nenyika. Zvese izvi zvobvunzwa kunzi ko vatagwirei, vanombori ani chaizvo kuti vanenge vachipuwa mabasa ese aya nehurumende pasina kujeka kuti zvakaenda kutenda here, gwara racho rinofamba sei, nemhaka yei kumari dzakadai dzichipinda muhomwe yemunhu mumwe chete. Uyezve tinoziva kuti nyika yeamerica mugore ra2020 muna nyamavhuvhu yakaisa vatagwirei pasi pezvirango nemakambani avo ichinongedzera huori nehuori. Saka zvese izvi zvinoreva kuti pari zvino chekutanga chinofanira kuitwa nehurumende yezimbabwe kuferefeta, kunyatsoongorora kuti chiko chiri kumboitika, kuitira mari yehurumende, kwete kuti vatagwirei vaita mari yavo yepauzima, kwete, asi kuti kana pachishandiswa mari yehurumende inofanira kuti ionekwe, nekuti mari yehurumende imari yevanhu vanobhadhara mitero, vanhuwo zvavo vari kukwangwaya, vari kuyavaya, vari kutambudzika. Ndodambudziko guru riripo muzimbabwe kuti vashoma-shoma vakati kwati-kwati nehurumende vari kudya rifa vazhinji vachinonga svosve nemuromo.
Vamugwadi, todzoka kwamuri.
Munotaura imimi kuti upfumi hwenyika ngahugovanwe. Vakateerera pano kana neni ndingada kunzwawo kuti upfumi uhwu hwamunoti ngahugovanwe hwakavigwa papi, huri mudura ripi ramuri kuti imi rakamirira kuzogovaniwa vanhu? Umwe noumwe ngaaise maoko ake achishandira upenyu hwake, naizvozvo tichisumudzira nyika.
Petai chirongwa chedu, vamavhinga, tisaswerere kuvhiyakatiyo.
Asi kamuri kuzvambarara pamberi pemubvunzo kuti ko imi nezanupiefu munotii nenyaya yehuori hwagwadamisa nyika yezimbabwe? Chero panyaya dzemutevedzeri wemukuru wenyika vachiwenga pavainzi vari kusiyana nemudzimai wavo vamberi chiwenga, mapepa aibuda mumatare edzimhosva zvaitaura kunzi vatagwirei vakatenga mota dzepamusoro vachitengera vakuru venyika vachidii vachidii. Zvese izvi hazvina kujeka.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadhevamavhinga vari parunare kuBritain. Manzwawo zvakare kubva kumukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vari parunare muHarare. Sangano reAfrobarometer richishanda nesangano remuZimbabwe reMass Public Opinion Institute rakaita tsvakurudzo iyo inoratidza kuti vanhu zvikamu makumi mashanu nezvitatu kubva muzana havagutsikane nemafambisirwo ebasa akaita mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa mukati memwedzi gumi nemiviri yapfuura. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Ongororo iyi inoratidza kuti zvikamu makumi matanhatu nechimwe kubva muzana zvinotinhengo dzeparamende hadzisi kushanda zvinofadza. Zvikamu makumi manomwe nezviviri zvinoti nhaurirano dzekugadzirisa matambudziko ari munyika dzinofanirwa kusanganisira vemabhizimisi vezvisvondo nemamwe masangano, kwete vezvematongerwo enyika chete. Mushandi mukuru wezvekufambiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti vanoshamisika nezvabuda mutsvakurudzo idzi vachiti Afrobarometer ndiyo zvikari yakaita imwe tsvakurudzo masvondo maviri apfuura ichiti ZANU-PF inokunda kana sarudzo ikaitwa nguva ipi zvayo.
Saka hatizivi kuti tsvakurudzo dzavazowana idzi dzanyanya kuva nomusiyano pane dzavakawana mavhiki apera maviri ayo. Zvinoreva here sokuti vana vemuZimbabwe havazive zvavanoda kana kuti pangava nezvimwe zvikonzero havo zvavashandi zvavasaka kuti vabude netsvakurudzo idzodzo?
Asi vati bato ravo rinotambira zvabuda mutsvakurudzo iyi. Panyaya yenhaurirano vati hurumende yebato ravo inoda chose kutaurira nevanhu vese muZimbabwe asi haingamanikidzi vasingadi kupinda muhurukuro. Mutevedzeri wemutauri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vati havashamisiki nekuti vanhu havasi kufara nemashandiro avamunangagwa nekuti vari kutambura uye havana mabasa.
Vamunangagwa havasi kumirira nyika yese munoziva mapindiro avakaita, saka hapana paungaita confidence kana kuwana tariro pamunhu waunoziva kuti uyu handiye munhu watakaisa pachigaro. Zvichienderanawo nekushanda kunenge kuchiitwawo kahurumende kanenge karipo, kari kushanda zviya zvekuti kanoziva kuti akasi kuitira vanhu, kari kuzviitira iko chavanoda maguta avo, chavanoda matumbu avo, vachirya rife renyika vega. Saka vanhu vazhinji varinononga svosve nemuromo. Saka ungati iwe uchitambura, uchiregererwa, uchiabhuswa, uchiita zvakawanda, wobva waita confidence nemunhu iyeye anenge achiita zvakadaro.
Vashatywa vatiwo vanhu havangafari nemashandiro enhengo dzeparamende sezvo nhengo dzebato ravo zhinji dzakadzingwa muparamende. Asi vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vachishanda nebato reZimbabwe Democracy Institute vavekezela gumbo
vati kusafara kuri kuita vanhu nemashandiro enhengo dzeparamende kumadhorobha kunoratidza kuti rutsigiro rwebato iri rwuri kutsikira.
Tiri kuona kuti vanhu veMTC vakawanda havasi kugutsikana nezvirita nemaMPs avo nemacouncillors avo compared to vanhu vezanupf. MPs vanhu vakawanda kuzanupf vakawanda vari kuti maMPs avo vari kuita zvakanaka nemacouncillors. Saka zvinoratidza kuti MTC iri kutolose support, ito dissatisfaction nevanhu vakawanda vari dissatisfied with the MTC councillors and MPs.
Zvimwewo zvakabuda mutsvakurudzo yeAfrobarometer ndezvekuti vakawanda vanoda kuti hurumende iwanise vanhu mabasa, uyewo vanhu vashoma vanoti vakasunungurwa kutaura zvavanoda kana kuve nhengo yebato rezvematongerwo enyika ravanoda. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Godwin Mangusha.
Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz per shortwave. Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Women's Round Table na 8 PM tiri kutarisa zviri kusangana nevanhukadzi muupenyu hwavo. Rakai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu nhasi. Zimbabwe yatambira nhasi mamiriyoni maviri enhomba yeCovid-19 yemhando yeSinovac kubva kuChina. Kanzuro yeHarare yazivisa nzvimbo 31 dzichabayirwa vanhu nhomba yekudzivirira Covid-19. Sadhiki yokurudzirwa kusimbaradza matanho airi kutora mukumisa kusagadzikana kuri muEswatini kuitira kuti vanhu vasaramba vachifa munyika iye. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pawww.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.